Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvakare, maneru anhasi uri musi wesvondo, ndira 12/2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti vezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, rinoti vamwe varairidzi vanogona kutadza kuenda kumabasa nekushaya mari. Asi hurumende inoti zvinhu zvose zviri mugwara uye haitarisire matambudziko pavanovhura zvikoro. Kekutanga munhoroondo yenhabvu munyika vanhukadzi vane chitsama vari kukwikwidza musarudzo yekutora zvinzvimbo musangano reZIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, rinoti vamwe varairidzi vari kumaruwa vanogona kutadza kuenda kubatsa pachavhurwa zvikoro nechipiri nekushaya zvikwanisiro. Munyori mukuru musangano iri vaRobson Chere vanoti vachange vachipinda munaurirano nehurumende kuti vaedze kugadzirisa nyaya dzekuwedzerwa kwemihoro. Vachere vanoti rimwe dambudziko ririko nderekuti vamwe vadzidzisi havasati vave neruzivo rwezvirongwa zvedzidzo zvitsva kana kuti curriculum yeheritage curriculum iri kutanga gore rino. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sando ratiri kupinda rinechechipiri zvikoro zviri kuvhurwa panguva ino upenyu hwakaomarara. Panguva ino vabereki vari kutambudzika kunge vachiwana mari yekuti vana vadzokere kuchikoro. Pamwewo zvekare nevarairidzi vari nemihoro mishomanini tiri kubva muhoridhe yekisimusi kunge vari panguva yakaoma zvekare kuti vange vachiona mari dzekunge vachitofamba kudzokera kuchikoro kuti vange vachinoita basa pamwe nekunge vachibhadharira kunyange vana vavo zvekare muchikoro. Saka svondo ratatarisana naro isvondo rakaoma zvikuru. Isu sesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe taita musangano maringe nekuvhurwa kwezvikoro takarisana nhau dzinosanganisira nyaya yemuhoro yematicha. Tikaona kuti varairidzi vari panguva yakaoma uye dzidzo yedu iri kudzikira. Saka tadiklera ichi kuti sesvondo rese tichange tichi Education Week apo varairidzi vasiri kukwanisa kunge vachienda kuchikoro vachange vachita nhaurirano nevabereki pamwe nekubatsira kudzidzisa kunyange vasiri muzvikoro nekuti vanenge vakundikana kuenda nenyaya yemuhoro kuti vange vachidzidzisa vari kwavari ikoko uyezve tichienderera mberi nenyaya yekutaura nehurumende kuti inge ichibhadhara varairidzi panyaya yemuhoro pamwe nenyayekutowedzera varairidzi vakafanana nemaallowance ekugara kumarural area yati. Saka takati mari inouta kana $200 US yekuti varairidzi vange vachiwana sehardship.
Mataura imi kuti pane curriculum itsva inonzi iyo heritage curriculum vanhu vari kunyanyoziva here kuti yakamira sei uyezve imi muri kuionawo sei?
Kune curriculum inowani yakaita inonzi heritage based curriculum asi curriculum iyoyo hakusati kwaane masirabhasi. Saka panofanira kuti curriculum iyoyo masirabhasi anga agadzirwa kuita kuti waro wedzidzo wacho neunenge uchishandiswa nevarairi watrenwa zvekare kuti vanenge vachihushandisa sei waro uhwo pamwe nekukandura zvikwereti zvevarairidzi nekuti varairidzi vazhinji vakurarama nezvikwereti vachienda kumalokishan vatinoti mamicrofinance vachizama kuti vange vachiwana teuyasi vozosara vari muzvikwereti. Saka tiri kuti sekumbodamburwa kwakaita zvikwereti panguva yepamunikana yedu chenhu ichi kandurirwa kudamburirwa amaminista machini ngazvinde zvekare kuvara iridzi nekuti upenyu hwavo huri panguva yakaoma.
Iyo hurumende iri kutambira sei zvikumbiro zvenyu izvi?
Hurumende yedu panyaya dzemihoro vagara vanoende vachidonzera tambo nekuku, asi tiri kuti izvi zviri pachena sadhiraivha vatirakita kuti nyaya dzemihoro uye nenyaya yedzidzo yaondomoka. Saka svondo ratiri kuvapa iri isvondo rekuti vaone zvishuwa kuti tine crisis, ndosaka tatoiti education week. Saka tichange tichivaridzenza zvekare zvakanyanya panyaya iyoyi kuti inge ichigadzi.
Ndezvipi zvimhingamupinyi zvamungati zviri kutarisana nevarayiridzi uyezve nevadzidzi nyanya vekumaruva pari zvino?
Pari zvino ivi vashandi vari panguva yakaoma nekuti haisi inatsopefoma zvakanaka, uyezve nenyaya yekuti kuwedzerwe bhajeti kunyanya kunyaya yeeducation yekuti vabereki vachiri kutanga vachiendesa vana kuchikoro vanowanawo magrant. Nekuti tikatarisa nyaya yehurumende yebhimu yavaita haisi kuendeswa kuchikoro, saka zvikoro zviri kuzotadza kunge zvichibatsiridza vana vari kubva kumhuri dzisingawane zvekare.
Avo vange vari munyori mukuru musangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vachitaura vari parunhare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutevedzeri wevanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano rezvedzidzo vaPatrick Zumbo, varamba kuti pane matambudziko aripo sezviri kutaurwa neATUZ.
Hongu, zvikora zvedu zviri kuvhurwa nemusi wa14 ndina ndosinga makaona yatinoti kalenda yeskuru kalenda yedu iri kutaura kudaro kuti tiri kuvhura musi wa14 zvakare nemusi wechishanu munyori mukuru watinoti permanent secretary vakapa zvakare statement vachitsinhira nyaya yekuti tiri kuvhura musi wechipiri. Vataura nyaya yekuomerwa kwevabereki. Nyaya yekuomerwa kwevabereki tinozviziva kuti vanhu vanogona kuomerwa apo neapo ichokwadi ichocho, asi tingatadza kuvhura zvitoro here madzenasi nokuti vabereki vakaomerwa. Taingovhura zvitoro wani vana vachingoenda kuchikoro, vabereki vachingoedza nepaanogona napo kuti vati vabhadhare vana chikoro. Ende ukanyatsoteedzera zvatinotaura tinowanza kutaura tichiti kana mubereki achiratidza kuti akaomerwa haana mari hachitadzisi kuti mwana wake aende kuchikoro, anogona kuenda kuchikoro kwemwana wake. Anotaura nevakuru vechikoro kuti pari zvino ndo mari yandinayo, ndo zvandinazvo izvi, asi ndiri kutaridzira kuti musi wakati ndichapanidzira zvinhu zvichitoendeka zvakadaro.
Tinotarisa zvakare kuti pane new curriculum yamuri kutanga iro gore rino. Vamwe vari kuti pari zvino havasi kunyatsozoti zvichange zviri kufamba sei. Imi munoti chii pacurriculum yeheritage?
Hamena kuti vari kutaura kudaro ndianani, nokuti nyaya yatiri kutaura nezvaiheritage based curriculum tiri kuti chinhu chakapanidzira pane curriculum yanga iripo yakaiti competence based curriculum. Saka hatisi kutaura chinhu chitsva, chinhu chachagara chiripo tiri kupanidzira apo neapo. Saka ndiri kutoshamisa navhela kana uchindiudza kuti pane vatiri kunzvisisa nezvecurriculum. Chatinoziva ndevekuti varayiridzi vedu vese vakuziva chatinoti heritage based curriculum. Pakanguva nevairi vatatu vakati vakunzvisa chatinoti heritage based curriculum, asi tine urongwa hwokuti panenge tichifambira mberi kunyanya iro temu rinoiyi munhu wese anenge akunzvisa chatinoti heritage based curriculum.
Mungambotitsanangurira here muchidimbu kuti inorevei heritage based curriculum iyi?
Heritage based curriculum chekutaura chewebhiri chinenge ripo rokuti heritage tiri kuti iko zvino mukudzidza kunenge kuchiita vana vakudzidza vachiita livharezi ndati kutaura pachirungu pane zviwanikwa zvedu yatinoti heritage ine mapoka maviri yatinoti tangible and intangible heritage. Yatinoti intangible heritage inyaya yetsika nemagariro edu sevanhu vezimbabwe, kwozouya inonzi tangible heritage inosanganisa zviwanikwa zvedu nezvimwe zvine chokuita nezimbabwe. Saka hachisi chinhu chitsva, itori shoko rokunoti heritage, asi tiri kutaura zvinhu zvatakagara tichingoita.
Avo vanga vari vaPatrick Zumbo vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo vachitaura nesu vari muHarare. Vateereri yechino chiziviso chakakosha. tave kukwanisa kukupa inau zedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuwa ose. Kana mchida kubatana nesu padande mtandere WhatsApp. Vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi update. Mochaga pakanzi VOA Shona. Motifarira kana kubaya follow. Kuneva nuda kushandisa link, muno kwanisa wo kuenda pa Facebook page yedu, patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Kuvana inevamwe na uze Studio 7, zinotema zisina divi, razaka rerekera. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo. Kana kuti Youth Forum. Muchichipiwa na Taboka Ncube we Studio 7.
Tino kukamchirai kuchirongwa cheve chibiki che sondo reka reka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri mu Washington DC. Nasi taita rombora kanaka tine urukuro na Valuk Mukobo. Avo vakatanga sangano rechipinge Vulnerable Children Intervention Program rinobatsira vechidiki. Tiri kukurukura nezvenyaya yehuwandu kana kuwedzera kwemhosva dzinoparwa muZimbabwe. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tiri kukonzera kuti vana vaite misikanzwa vasunde vaita vharenda zviri sekutanga chikonzero yetinoti the preparation, never Nevada, because of maybe the economic situation, and people have got what is so called the green pastures, yet at the end of the day, the green watch or Auna Sikonika, the Kapo Gayo. So, Vana Vedun has a lot of seen that he parade or care, Yaitwakai, Kudivana Sekuru, Anana Mbuya, if you want to Kuru, Tokarana Pasi. What you know, you would just get your Pachaki, Pacha Fuji, Vana Dokuzwa. Raine magario akanaka avanga vachitwa kare chimwe chikonzero chandinoona chekuti chiri kunyapa kukonzera chaizvo chaizvo kuti kani tibeka tingati ngechirungu imitation unoenda kuona kuti alot of vana mazuva anaya vakaona munhu anoputa fodya munhu akazvichekacheka muhuro nemuteu oita isusu mandaa kuchipinde tinoti zvigoragora na maearing oita munzeu mapeni mamweni maearing oita pakati pemiro imweni oita papangi parurimi tinoona vanhu vorikudzira.
Pabasa renyu ramuri kuita muchishanda nevana muchibatsira vana ndezvipi zvimwe zvamunoona kana kuti zera ramunoona ririro rinotanga kuita misikanzwa yakawanda.
Chipinge Vulnerable Children Intervention Program tinoona kuti vana vazhinji zera nose vatange kuita zvemisikanzwa zvine zvikraimu izvika. Ngatiti before grade 5 ipapapa grade 5, grade 6, grade 7, form 2, form 3 panoita ngati paage group iyoyoiyoyo is a very critical age. Maybe vana vanenge vasati vanyasa kuziva chikonzero purpose for life. But you find out that pavanenge voenda kuma 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Viva Purpose for Life. Ndiyo mwane ratumeta iyo.
Se sanga no wa mkobo, ndiye zvipi zvimwe zvinhu zvamuri kuita kuti mubatsire vana kuti vasa pinde panyaya idzi dzinozosiya mune remangwana vasungwa vaparawo mhosva.
Zvikuru zvakudaita isusuka kuedza kuti mucommunicate chaiyo chaiyo. We encourage even ma elderly people kuti tiite sort of mamodelers evana vedu ava nekuona nguva yekutaura nevana vedu. Ndinofarira kupereki zvaitwa kare kuti ka kwai mwana wanhinda asi mwana wanhindi mwana wangu inini. Saka tikaona vana vanenge vachiita zvino zvinofunga kuti isusu ka haisiri tsika yakanaka UDSP yemaZimbabwe. Zvakakosha kuti titsiure vana vedu ava tisati mwana wanhingi nekuti mwana iyeye akakura akuita zvakanaka munyika yedu tinozodada ndiye mangwana. Tinokwanisa kutiwo crime iyo iite shoma ngekuva tine konzeni ngezveliquidity zviri kuitika. Unoenda kuona kuti alot of us isusu vanhu vakuru tinoti amnot concerned asi mwana wangu ini yeti mwana isusu tiva
sangano renyu rava papi kana ti chitarisa nyaya dzekubatsira veruzhinji.
We are very proud, maybe with our government, vakatipa permission to operate. Tavamchipinge, tinofara kuti tave mudistrict yepamutoko. Tichifambirana nenyaya idzodzi, tichifambirana nedingiro renyika yedu yekuti panzi izvovo nyika inovapa nevene vayo. That one is not a political statement. Let me emphasize that. Kuti nyika inovapa nevene vayo kuti isusu tikaona vana vedu vosumba vana vedu vootenga mapengo, we need not blame anyone. We need to blame ourselves.
Kwa nasi tokumera pano manzo hurukuru ya taitana Valuk Mugobo vanotungamirira sangano rinobatsira vana rechipinge Vulnerable Children Intervention Program. Tinokutendai kuti mange muineso muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chive chidiki sondo rinouya. Ini ndini Taboka Nyuve Washington DC.
Tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chive chidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
ndokuchingamidzai vatereri kuchirongwa chisvondo rino chechitendero tiri kupinda muchikamu chechipiri chemaridzo yedzidziso yatakagadzirirwa naApostle Matinenga veHis Grace Ministries. Maapostora waMwari, tinokuchingamidzai zvakare kuchirongwa chedu chanhasi. Tisakupedzerei nguva, ibvai mapinda mushoko mutigovere zvesvondo rino.
Tinokukwazisai zvakare vatereri vedu veStudio 7. Tinokukwazisaiwo mukoma Zininga nokukwazisai nekuda kutizarurira mukana wekuti tikwanise kugoverana shoko raMwari tichipupurira rudo nekunaka kwatinoona kubudikidza naIshe Jesu Kristu. Svondo rakapfuura takataura nawo yekuti takatumwa naMwari tikati tiri kuda kuramba tichifamba tichitsanangurirana nekudzidzisana chatakatumwa chacho. Takapfeka mureza weGoi Therefore Evangelism Outreach mubatanidzwa wevafundisi vakamira pakutenda kwe kuti atidi kutsaudza pabasa raMwari asi chinangwa chikuru chekuti mweya iponeswe ndiro donzo redu. Vanhu vangataura vachiti ndakadanirwa zvakati, ini ndakadanirwa zvakati, ini ndakadanirwa zvakati, tisingatsvagi mashoko ekupikisana kana nekudi. Asi zvese izvozvo kunyange zvikawanika, tikanamatira vanga vari varombo vakapfuma, tikanamatira vanga vakabatwa nemadhimona akadzingwa, asi kana pakasawanikwa vhangeri rechokwadi rinoponesa, hatina chatagona nekuti chakafa. Fira Jesu Kristu inhau yekuti vanhu vaponeswe, vabviswe kubva murima vachiendeswa kuchiedza, vabve musimba rewakaipa vachiuya kuthe kingdom yaMwari. Kureva kuti pane vhangeri raJesu, vhangeri rinonzi raJesu. Hakuna vhangeri reprosperity, hakuna vhangeri redeliverance. Vhangeri racho rinonzi vhangeri raJesu Kristu. Saka kune kutsanangudza kunoda kuitwa kwatichiramba tichidzidzisana tichienda mberi uye nemaprograms atichange tichiita nyika yose tichibatsirana nekuonesana nevafundisi kuti tiparidze evhangeri rinoita kuti vanhu vawane ruponeso. Kana toenda paverse 17 yacho inotaura yachiti evhangeri rekururama kwaMwari nekuti pane nzira yakaitwa naMwari yakasvitsa vanhu pakuti varurame. Kana pane nzira yekururama inotsanangudzwa muvhangeri raJesu Kristu ratinoti tikatarisa kuna 2 Corinthians chapter 5 paverse number 21 panonzi iye akanga asina chivi kureva Jesu Kristu asi akava chivi kuitira kuti iwewe uwane kururama kubudikidza naye. Saka zvakaitwa naJesu Kristu ndizvo zvatinofanira kuti tizvitsanangudzirwe. Kana tikatenda mazviri izvozvo ndipo panouya ruponeso, kuti Jesu vakava chivi vakafa pamuchinjikwa vachiripira mhaka dzako. Zvizvozvo zvine mutsanangurirwo wazvo, izvozvo zvine kududzirwa kwazvinoitwa. Zvese izvozvo kana zvatendwa zvapuwa kumunhu, munhu azvigashira then anowana ruponeso. Saka ukagashira vhangeri unowana ruponeso, ukatenda muna Jesu unowana ruponeso, kwete kuenda kuchechi kwete kutarisa mfundisi, asi vangeri nekupupurwa kwaro kwechokwadi kwezvakaitwa naMwari kubudikidza naIshe Jesu Kristu. Ndizvo zvatichiramba tichigoverana nazvo, kuti kunyangwe nepatiri kunamata, hatisi kungonamata nekuti tiri kuda kupfeka bhachi, hatisi kungonamata nekuti tiri kuda kupfeka garments, asi tiri kunamata tichiti takatenda mune muponesi anova Ishe Jesu Kristu. Baba, ndinokutendai nezita raIshe Jesu Kristu. Ndinotenda nekuti makatida nekutida kukuru, mukatipa mwanakomana wenyu Ishe Jesu Kristu kuti ave chibayiro nekuda kwezvivi zvedu. Akafa, akavigwa, akamuka muzuva retatu, iri dudziro yekuti chibayiro ichi chakanga chagashirwa kwamuri, kuti kana ani nani anenge atenda maari haachazova anoparara, asi anowana upenyu husingaperi. Tinokutendai nesimba nekugoneswa kuti tikwanise kupupura nekududzira vhangeri irori, nyika nemweya yevanhu ikohwewe, sezvo makatiisa mubindu renyu kuti tikohwe mweya yamakafira. Muzita raIshe Jesu Kristu tinokunamatai. Amen.
Tinotenda zvikuru kwanhasi. Togumira pano, toti chikamu chechipiri tapedza, svondo rinouya tokupai chikamu chechitatu. Vateereri, ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ini ndini Ivan Zezininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Ivanze, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa.
Vateereri, ichino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera.
Mitambo. Kekutanga munhoroondo yenhabvu munyika, vanhukadzi vane chisama vashingirira kupinda musarudzo yekutora zvinzvimbo musangano reZifa. Michael Kariati anotitaurira kuti vanhukadzi ava vari kubikirei nhabvu.
Vanhukadzi vanosvika 11 chete vari kupinda musarudzo yezvinzvimbo musangano reZifa zvisati zvamboitika munhoroondo yenhabvu. Kare, paitomboshaikwa kana munhukadzi mumwe chete zvake paiitwa sarudzo yevatungamiri venhabvu. Vanhukadzi, mutungamiri wemutambo uyu vaiwanika chete mutungamiri wenhabvu yevanhukadzi yeZimbabwe Women's Soccer League. Muzvare Joyce Kapota, avo vari kukwikwidza kwemutevedzeri wemutungamiri wesangano iri, vanoti vapinda musarudzo iyi nekuti vari kuda kuratidza vanasikana vari kukura kuti vanokwanisa kutungamirawo nhabvu yepamusoro.
Tine vana vasikana vachiri kukura, vanokura vachiita vanhu vekuti vanokwanisa kuti munhu nechidzimai anogona kutungamirirawo nhabvu, bhikozi iyi nzvimbo yekuti yakawanda vanhu vechirume. So vana vedu vanokura vane marole models ekuti kana Joyce Kapota akanga achitungamirira nhabvu pachikero chakakura kudaro, naiyewo anogona kuzoti anogona kuzozviitawo.
Muzvare Kapota vari kubatana namuzvare Mavis Gumbo, muzvare Patience Mutumwa, muzvare Loveless Mukura namuzvare Winnet Murota kukwikwidza kuve mutevedzeri wemutungamiri wesangano iri. Muzvare Mutumwa vanoti vari musarudzo iyi kuti pamusoro pezvimwe vaedze kuyananisa kwekugoverwa kwezvishandiso zvinopiwa vanhu rume nevanhukadzi.
Kana mari ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana, kana equipment ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana kuvarume nekuvakadzi. Saka izvozvo pachazvo zvichaita kuti nabve vakadzi nevarume zvitariswe nedzidzo rakafanana.
Mutungamiri weZIFA achange aine vatevedzeri vaviri, mumwe wacho achifanira kuve munhukadzi. Muzvare Kapota vanoti vanonokerwa nesarudzo iyi iyo iri kutarisirwa kuitwa musi wa 25 Ndira, vachiti nhabvu muZimbabwe iri kurasika gwara.
Chakakosha utungamiriri wakasimba uye uri kuziva kuti tiri kuda kuenda kupi, chatingati direction.
Muzvare Kudzai Kadzombe avo vari kuda chinzvimbo mubhodhi reZIFA vanoti vapinda musarudzo iyi kuti vasimudzire nhabvu yevechidiki.
Management teams edu kuti ange achibudirira, izvi zvinongokwanisika chete kana tine junior youth development policy, uye ndichaedza kuti itevedzerwe kumatayazi edu ese emuZimbabwe kuti tizowana vana vanokwanisa kutambawo muno muZimbabwe nekune dzimwe nyika nekumirirawo nyika yavo kana yakutamba.
Muzvare Kadzombe vanoti nyaya yedzinhandare zvekare iri pamoyo pavo.
Kuti tinge tichikwanisa kuti tiwane mastadiums achavakwa, uyezve kuti mastadiums iwawo ange ari senge amunoona kuZIFA Village, ari maduku anoita kuti asimudzire nhabvu yevechidiki.
Vamwe vanhukadzi vari kukwikwidza kupinda mubhodhi reZIFA iri ndi Muzvare Cecilia Gambe, Muzvare Alice Zeura, Muzvare Biula Musara, Muzvare Sibekiwe Ndlovu naMuzvare Sabelo Maposa. Vatanhatu ava vacharwira zvinzvimbo zvitanhatu zviri mubhodhi reZIFA nevanhurume makumi matatu. Asi hapana kana munhukadzi mumwe chete azvipira kukwikwidza kutungamira sangano reZIFA iri. Studio 7 haina kukwanisa hayo kubata vakawanda vari kukwikwidza sezvo nhare dzavo dzange dzisiri kudayirwa kana kuti hatina kukwanisa kudziwana. Asi sezvo tichienzanisa mikana, vanoda kutaura nesu vakasununguka kutibata panhamba dzinoti +12024650318. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ rinoti vamwe varairidzi vanogona kutadza kuenda kumabasa nekushaya mari. Asi hurumende inoti zvinhu zvese zviri mugwara uye haitarisire matambudziko panovhurwa zvikoro. Kekutanga munhoroondo yenhabvu munyika, vanhukadzi vane chitsama vari kukwikwidza musarudzo yekutora zvinzvimbo musangano reZIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.